bakke der Afrika debat og det kunne have nok der Congress. Congress yedu iri kuitika musi wa 29, 30 na 31 October. Saka zvaakuitika ndezvekuti taakuti maprovincial assembly ese nyika yese ogara ovhotera utungamiri hweprovince, abva ipapo anodoma province chimwe neimwe vanhu vavanoda kuti vapinde pazvinzvimbo 14 zviri kunokwikwidzwa kustanding committee. Zvazvinoreva ndezvekuti province imwe neimwe inotaura iyo kuti pana president inoda nhingi, pana vice zvichidzika zvakadaro kusvika kumutungamiri wekupedzisira paurongwa hwestanding committee. Saka province imwe naimwe ichadoma vanhu vayo vanoenda panonzi panational list. Kana tazopedza maprovince ese ari 12, tinopa announcement yekuti pane vanhu vakadomwa, vakadomwa ndevava nevava 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 nevava. Pari zvino hatisi kukwanisa kuti tichi nhingi akadomwa, nhingi akadomwa, nokuti hatisida kuti tiite sokunge tinomaketa listi yakabuda mune dunhu 1 tichienda kune mamwe matunhu. Dunhu rimwe nerimwe, province imwe neimwe inofanira kuboma vanhu vainoda yakasununguka.
Tinonzwa kuti mudunhu reHarare munenge mune kupokana pane vamwe vakadomwa vepasi ava. Zvichaitwa sei?
Hatisati takuziva kuti utungamiri huchatii uyezve report yevanhu vaiitisa sarudzo iyoyo kuti inoti kudii. Asi hapana chinotadza kugadzirika zvinogadzirisikwa. Utungamiri huchagara pasi hoona kuti Harare vanoti zvakamira sei.
Tinonzwawo kuti kune mamwe matunhu akadoma vamwe vanhu iwo asati aita manominations, asi kune vamwe vavanonzi vari kuti vakasvikirwa nematunhu avo vachikumbirwa kunzi vange vachizokwikwidza. Zviri pamutemo webato here?
Izvozvo hazvisi pamutemo manje, izvozvo ndozvisingabvumirwe, uyezve vanhu vanoita izvozvo vanokwanisa kuitwa disqualified.